mushangano waitwa nhasi wafamba zvakanaka tazokwanisa kutenderana nehurumende kuti ienderere mberi nokubhadhara 41% yetotal package dangaitwa vane vashandi kana kuti total package tiri kutaura basic salary, transport allowance, housing allowance, special civil service allowance, neimwe yatinoti representation allowance yavamwe vanenge vari pamadiresi epamusoro kuti vanenge vachisupervise vanhu. Saka tati vanokwanisa kubhadhara havo with effect from musi wa1 November. Then tazotenderanawo kuti vachabhadhara bonus kutanga mwedzi uyo uno wa1 November, vachabhadhara vamwe muna December vozobhadhara vamwe. Saka ndo mataurirano ataita, asi tazotaurirawo kuti pachikumbiro chedu chatagara taita kuhurumende chekuti marevenue dzatinokora dzinofanwa dzitarise mari yataikora muna October 2018 pasati paita manyongori akazoitika munyaya dzezvemari.
Teereri vangada kuziva kuti mutsauko wamazounyanyoona wakakosha ndeupi, tichiona kuti mairamba zvikamu 40 kubva muzana 40% yakamhenge ichiswa nehurumende.
41% iyi yatiri kutaura iri pamusoro pe40% yatakamboramba. Saka iko zvino mushando wepasi pasi wemuhurumende unenge awakuwanawo mari inogona kusvika kuma14,500 zvichikwira zvakadaro kusvika kuma22. Kureva kuti iko zvinezvi chero takatarira mumari yekuamerica yemaus dollar tinoona kuti mari yacho inenge yati kukumukeiwo kudarika yatakambenge tambokonana nezvayo.
Takanzwa hurumende ichitaura pamusoro pevarayiridzi vari kurama mabasa kuti havasi kuzowana mihoro yavo nemabhonasi. Imwe nyaya yematauro here uye yagadziriswa here?
Hatina zvedu kuzonyanya kuitaura zvakasimba-simba, asi taipinza mudare tikati aiwa vanhu vanga vasingakwanisi kuuya kumabasa, not kuti vanga vachirama mabasa. Kurama mabasa nokukodewa kuuya kubasa zvakasiyana, nokuti mari yavanga vachiwana yanga isingakwanisi kuti vauye kubasa.
Munoona here nhengo dzenyu dzese dzichizotambira mari kana kutambira danho ramaita irori?
Isu kutaura kwatakaita hatina kungoenda kunoita zvomusoro wedu. Seapex ngazo takaita musangano, vanhu vakatiudza zvavanoda kuti zviitike, asi zvinosiyana nokuti kune maticha mamwewo asiri muapex ngazo vanogona kuzviona neimwe nzira yatisiri kuona nayo isu.